tine nzvimbo
inoitiwa Gold Panning. Nzvimbo yacho haina dzimba, inonzi kwamukaradzi. Saka kune vanhu vanouya vakawanda vachiita Gold Panning ikoko. Kune rwizi ruripo rukuru, saka ndo nzvimbo inowanikwa gold. Kune magold claims ariko, vanhu vakawanda vanobva kunzvimbo dzakasiyana dzenyika vari kuuya vachichera goridhe ikoko. Saka nzvimbo yacho haisi nzvimbo yakavakwa, inzvimbo yekuti vanhu vanongouya vachingochera goridhe vachiti vakawana mari yavo vachienda. Hapfuna mabuildings, just a valley. Asi nzvimbo yachona is about 25 kilometers from the district hospital, zvinoreva kuti iri kure nemaservices echipatara.
Pari zvino kwabatwa vanhu vangani vane chirwere icho chekorera panzvimbo iyi?
Yatingati vanhu vakatanga vabatwa nemusi wesvondo on Sunday, ndo pakatanga kuonekwa munhu akanga ashayika, asi munhu anga ane history yekuti anga ari kurutsa achiita manyoka. Paakauyiswa kuchipatara mutumbi wake, vanhu vakaona kuti mutumbi unenge wakaoma, asi kuoma kwacho kuri kwakafanana nekwechirwere chekorera. Ndo pakatanga kuitwa tsvakurudzo yekuti chingava chii, ndokuonekwa kuti kwaanga abva anga ari kwaanga achichera goridhe, asi kune vamwe vakawanda vakatanga kuzoripota vachikomplaina kuti tirina manyoka vachirutsa. Ndo pakatanga kuzikama kuti chinenge chirwere chekorera. Vashandi vechipatara vakazotorawo china kuti itariswe kuti chingava chii. Saka manhero apera aya takakwanisa kuona kuti patakanga tatora china yacho yavanhu vanenge vaifive, vese vakabva vataridza kuti vane manyoka echirwere chekorera. Iko zvino tikatarisa vabachakatanga tava nevanhu vanosvika 70, tingangoti 79 vabatawa nechirwere chekorera, vese vachibva kunzvimbo iyo yemukaradza.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti vanhu vaite vari munzvimbo iyoyi, vangazive sei kuti vabatwa nedambudziko irori rekorera?
Iko zvino tava tiri kutarisa kuti tingaita sei kuti tinyase kuona kuti tidzivire chirwere ichi nekurapa vanhu vese vanenge vari kurwara. Saka tine timu dzedu dzatapinza kuti dzidzidzise vanhu kuti vazive kuti kana vane chirwere chekorera chii chavangaziva kuti vane chirwere. Koita zvekuti zvipatara zvedu Mount Darwin Hospital nekembi yataisa ikoko kumukaradzi kuti vese vanenge varwara vakanyatsa kufamba kwenguva yakareba vakwanise kuwana kurapiwa nguva ichiripo.